Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kukadzi 27, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mangwana vakuru vedu President Mnangagwa vasvika kuno na President Masisi vauya kuti kumaoni kunoku. Saka mangwana vachange varichita chapupu maminista achisaina.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika muBotswana kumusangano wekudyidzana nenyika iyi.
Tashandiswa nenhengo dzeParliament dzeMDC kugadzirisa mabills anozoenda Parliament anozotsetsira vamutemo kuzvipatsoni zvakadaro.
Bato reMDC roparura urongwa hwekuvandudza zvinhu munyika. Mitumbi yevanhu vaviri vainge vadhirikirwa nemugodhi kushamva yoburiswa kubva mumugodhi uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuBotswana kumusangano wekudyidzana unoitwa mukati memakore maviri nenyika iyi kana kuti Bi-National Commission. VaMnangagwa vaenda kumusangano uyu nemakurukota anosanganisira Remari muzvinafundo Mutuli Ncube, rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa uye rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Kuri tinzwe nezviri kuitika kumusangano uyu, Blessing Zulu wa Studio 7 abata munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Patinenge tapedza pachazobudiswa yavanoti community from kubvira kumisangano yatakaita takabvumirana mamemorandum of understanding angangosvika matanhatu. Pane memorandum of agreement I think ipapo as well.
Ndezvipi izvi?
Kuwirirana kwacho kunorenja kubva munyaya dzedefensi dzokudyidzana kwamauto nekushanda tese tichidzivirira avo vanounzvori hwokuraya mhuka anonzi mapocha, zvichienda kucommunication, zvichienda kunyaya dzevana dzokuti kana vana vakange vawanikwa vasi unaccompanied minors, issues dzema deportations of minors, then tinewirana tine zvataitaurana futi panyaya dzemigodhi nama diamonds kuma immigration tatine nhaurirano mapurisa edu nekuchinja na vasungwa ndezvimwe zvaitaurirana izvozvo. Saka nhaura dzedu dzo dzakatikurei chose.
Ko, vatungamiri venyika muri kuvatarisira riini kumusangano?
Mangwana vakuru vedu President Mnangagwa vasvika kuno na President Masisi vauya kuti kumaoni kunoku. Saka mangwana vachange varichita chapupu maminista achisaina maagreement yedu iwayo nama memorandum of understanding acho.
Vanga vari munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari kumaoni kuBotswana. Zvichakadaro, sangano rinorwira kodzero dzevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees kumaodzanyembe kweAfrica rinoti riri munhaurirano nehurumende yeBotswana dzekutsvaga nzira yekupedza dambudziko rakasangana nezvizvaro zveZimbabwe zviri muupoteri munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Pane vapoteri mazana matatu nemakumi manomwe kusanganisira vana vadiki vari kutsika madziro munyaya yekuti vazvipire kudzoserwa kumusha muchirongwa chevoluntary repatriation vachiti kuZimbabwe kwakaberekera ingwe. Kunyange hanzo hurumende yeBotswana yaiti bazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi richavaita musengabere mushure mekudzosera vamwe vavo mazana mana nemakumi maviri kubva muna zviita kusvika pakati kwemwedzi uno, vapoteri ava vari kuramba vakamira semusambangwena. Muzvare Heinzil avanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reUNHCR vaudza Studio 7 kuti vari munhauriro nehurumende yeBotswana senzira yekutsvaga pundutso panyaya iyi.
Tiri munhaurirano dzakasimba, takavabudira pachena tiri veUNHCR kuti kudzosera vapoteri nechisimba kuchora kodzero dzevapoteri.
Muzvare Shin vaenderera mberi vachiti vapoteri ava vane makore anopinda gumi vari muupoteri pamuzinda weDuke refugee camp muBotswana havasi kufara nekuda kudzoserwa kumusha nechisimba, sezvo Botswana yakaisa ruoko rwayo pachibvumirano chekuchengetedza kodzero dzevapoteri che-1951 UN Refugee Convention. Muzvare Shin vanoti nyika iyi inosungirwa kupa zvizvarwa zveZimbabwe upoteri, vachiti kusadaro kumbunyikidza kodzero dzevapoteri nokuti upenyu hwavo hunogona kupinda muna taisiireva kana vakadzoserwa kunyika yavo. Vachitsigira mashoko amuzvare Shin, gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBotswana vaKristo Musi vanoti hurumende yavo haisi kudzosera kumusha avo vasiri kuda nechisimba. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chiri muupoteri amai toendepi mvere chena vaudza Studio 7 kuti vakanzwa nerunyere kupe kuti sangano reUNHCR riri kutaurirana nehurumende yeBotswana kuti vatsvagirwe kwavangaendeswe.
Vari kuti ivo vari kumbonegoshieta panyaya yedu kuti tidi tigone kubatsirwa neUN nekuti yakaona kuti hatikwanisi kune vane makesizi vasingakwanisi kudzokera kumba. Vakangotorawo manhamba emafoni namba edu ivo veUN vachiti kana vabudirira vachatishedza kuti topinda mumainterviews avo ivo veUN.
Vachitsigira mashoko amai mvere chena, mumwe ari muupoteri achibva kuZimbabwe uyo asina kudomwa nezita anoti kupindira kweUNHCR munyaya yavo kwaunza kugadzikana muhana dzevazhinji sezvo hurumende yeBotswana yatidzikamei.
UN yenze right because ndo basa rayo ndozvainofanira kuita kwete kurara mumahofisi. Yeah, it's like kwachinja naivo vari kuratidza kuti vari kutsva something hazvichafanani nekumashure.
Pari zvino paDuke refugee camp pasara vapoteri zviuru zviviri chete zvinosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe, Somalia, Uganda, Burundi nedzimwe nyika dzekumabvazuva kuAfrika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zesa yawedzera mutengo wemagetsi nezvikamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana kutanga musi wa1 kurume. Asi vamwe vataura neStudio 7 vari kuchema-chema kuti Zesa iri kungowedzera mutengo wemagetsi asi magetsi acho asiri kuwanikwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZesa waFlood Gwasira.
Pane tarisiro yekuti magetsi anofanira kunge achikwira kubva musi wa1. Chinoita kuti magetsi anga achikwidziwa inyaya yekuti zvinoshandiswa mukugaya magetsi zvakaita izvo sedhizira rinoshandiswa mumagwenya neco rinoshandiswa mumagwenya mutengo wacho unenge uchikwira. Ndinodayira kuti makastoma edu anoona kuti pane mazuva apera apfuura magetsi kugaya kudi kwemagetsi kwakwati dzere nekuti load shedding yanga isipereri. Ndo urongo hwatiri kuti tikanga tagona kunge tawana mari yekutenga zvinoshandiswa kugaya magetsi zvakaita sedhizira neco yandataura, tinowanawozve mari yekuti tinge tichigona kuimpota nekutenga magetsi kubva kunyika dziri dzekunze. Ndiyozve zvainyanya kuita kuti tinge tichitarisira kukwidza mutengo wemagetsi.
Asi munga kwanisa kutenga ere magezi kunze tiri kuonawo South Africa inenge iri kutatarika. Dunhu rese rekuchamhembe kuAfrica rinenge rasangana nematambudziko.
Handikwanisi kunge ndichitaura nezvemamwe makambani achiri muZimbabwe seAmarera yayo. Zvandinogona kureva ndezvekutizvo. Kunze kwedu kwemuchamhembe muAfrica kune vane magezi anogona kunge achititengesera. Ende tiri kunge tichitsvaga mari yekuti tinge tichigona kutenga iwayo. Handigoni zvangu kunge ndichipindura mubvunzo wenyu wakanangana nemamwe makambani anogara magetsi muchamhembe muAfrica.
Ko zvinhu zvamirawo sei kukariba uko panyaya yemvura?
Mvura yedu ichiri shoma asi kuri kunaya zvanhu zvakanyanya. Tiri kuona dhamu redu rekariba richitaridza kuti uwandu hwemvura hurimo huri kuita huchiwandirira. Saka tinenge tichishanda neZambezi River Authority vanova ndivo vanotarisa kuti dhamiro rakamira sei. Kana vakanga vaona kuti mvura inenge irimo mainenge yakwana mvura yatinogona nge tichishandisa kugaya magetsi inoitawo ichiwedzera. Iyo veZambezi River Authority ndo vanokwanisa kunyanya kupindura mubvunzo wamataura aya kuti hongu mvura inenge ichikwira asi kugaya kwedu kwemagetsi kune kuchikwirawo zvichienderana nekukwira kwemvura. Ndovandotipa mvumo iyoyo.
Mutauriri weZesa vaFlood Gwasira vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri weMGC vaNelson Chamisa vaparura muHarare nhasi urongwa hwezvinhu makumi maviri. Zvanoti zvinofanirwa kutevedzerwa pose panoitwa sarudzo kuti zvinobuda musarudzo zvisaramba zvichikonzera mutauro. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkulule Kosivanda vaudza Studio 7 kuti nyika ingarambi ichinetseka nekupopotedzana mushure mesarudzo dzose pamusoro pekusateedzera nzira dzakanaka uye dziri pachena mukuitwa kwesarudzo. Ngatinzwei muhurukuru yavaita Natanonoka Wandi weStudio 7.
President Chamisa wataura ivo kuti kukonesekana nenyaya yesarudzo kwakatanga pakatanga nyika yedu yeZimbabwe Republic yedu 1980 kuti pese panoitwa maelection pane pachionekwa kudai pane zvakaipa zvichiitika uye hapane vanenge vasingafare vakatatanisa vanangomo tikaita varanda vanenge sole tikaita vana pekere vana Margaret Ongo zvikufamba zvakadaro nokutaiziva kuti zvani yaita kungoramba iriyo inotarisa kuti maelections inoda kuti aitwe sei. President Chamisa vati nguva iyoyo yesarudzo tinenge tichinamira zvakanaka uye tisingaunzi unyararo panyika yapera tava kuda kuti tichitanga kushandira kuti tigadzirise nyaya dzekuti sarudzo dzoitwa sei panyika. Saka vanga vaine 20 principles zvinoreva kuti pazvinhu zvavo izvozvo hapana kana chimwe chinosara chisina kugadziriswa kana chitadzi maelections yedu kana sarudzo dzedu dzifambe zvakanaka. Zvo zvabudiswa navachamisa nafuta vatasa panonchiyepasi.
Maprinciples aya akanangana nani?
Maprinciples aya akanangana nenyaya yekuti pane zvinoda kuchinjwa paconstitution kozoita zvinoda kuchinjwa panyaya dzekuti tinomanaja sei maelections kozodazve zvinoda kuchinjwa panyaya dzemutemo wekufambiswa kwenyaya dzesarudzo.
Zvavabudisa izvi zvoendeswa kupi?
Zvavachaita ndezvekuti zvichashandiswa nenhengo dzeparliament dzedu dzeMDC kugadzirisa mabills anozoenda parliament anozotsetsira vamutemo kuti paite zvinhu zvakadaro zvichinzwe. Tinorangarira kuti zvano ichaonawo ungwaru hurimo pamaprinciples anozona president Nelson Chamisa.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa Dr. Nkulule Kosivanda vari parunhare muHarare naTanoka Wande weStudio 7. Asi nhengo yevechidiki mubato rezanu PF vaAlex Gakanje vaudza Studio 7 kuti hapana chitsva pane zvataurwa navachamisa sezvo ndizvo zvagara zvichiitwa nehurumende. Vagakanje vati vachamisa vave kuona kuti vanhu havachateereri nekuti vave kuona kuti vachamisa vacho vari kuvatambisira nguva yavo. Vakafano bata chigaro chemunyori mubazi redzidzo yepamusoro vaThomas Pasipamire nasi vagumbura nhengo dzeparamende apo vadzudza kuti pane nyaya mbiri chete dzakamhangarwa dzevarayiridzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vakambonyikidza vadzidzi gore rapera. Nhengo dzeparamende dzati dambudziko iri rakakura zvikuru kuzvikoro zvepamusoro-soro. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vapasipamire avo vange vachipa humbo kukomiti inoona nezvenyaya dzemadzimai pamusoro penyaya dzitanga wandida kuti uwane nzvimbo kana kuti upase vati inyaya mbiri chete dzakamhangarwa uye vakapara mhaka idzi vakatodzingwa basa. Vati bazi ravo nemakoreji ose ane hwaro hwekuti vadzidzi vamhangare pamwe nekuti nyaya idzi dzinogadziriswa sei. Asi nhengo dzekomiti iyi hadzina kufara zvachose dzichiti dzakawana humbowo kubva kusangano rinomirira vadzidzi vechidzimai Refimo Students Network wekuti pane zvikamu zvinodarika makumi manomwe kubva muzana zvevadzidzi zviri kunyunyuta nenyaya dzetanga wandida kumakoreji nemayunivhesiti. Imwe nhengo yekomiti yamai Joyce Jaja vanoti varwadziwa zvakanyanya nemashoko avapasipamire vachiti zvinoratidza kuti pane zvavari kuvanza.
Pesendeji yatakaona yakakura ndozozwa zvamataura izvi mandirwadzisa ndikunyepa ini ndarwadzi. So imimika nechibva pano musagarira basa endai motuma vanhu venyu vaite basa uku imechimonita kuona kuti zviri kuitwa ii nokuti mungangogara muofisi ka zviri kuitwa nemalekichari dzenyu kunze uko ka zvakawanda ende zvinorwadza. Ndiri muparamende asi ndakabereka ndine mwana saka mwana umwe ndewangu.
Amai Jaja vanove nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepamusoro vati vakafamba makoreji nemayunivhesiti gore rapera vakazvinzwira nekuzvionera pamhuno sefosha uye bazi ravapasipamire rinofanira kugadzirisa nyaya iyi nekukasika. Vamwewo vasina kufara ndamai Perseverance Joe avo vati mashoko avapasipamire aratidza kuti havasi kuita basa ravo nemazvo.
Zvemauya nazvo hazvina kukwana. We expect better work from you. We want statistics, actual facts, so that isu tinoita basa redu imi moitawo renyu. Saka mataura kuti implementation, it's not us who do implementation, it's you who do implementation. Go back, do your work.
Vati bazi redzidzo yepamusoro rinofanira kuita basa nemazvo nekuuya nehumbo hwakakwana kuti paramende ibatsire kugadzirisa dambudziko iri. Amai Rose Mpofu vatiwo bazi iri rinofanira kuunzawo kuparamende humbowo hwevadzidzi vanorarama neurema vachiti ndivo vanotoshungurudzwa zvakanyanya. Vapasipamire vati vanzwisisa zvichemo zvenhengo dzeparamende idzi asi vakati havagoni kunyepa pamberi pedare. Vati nyaya dzavataura nezvadzo ndidzo chete dzakamhangarwa vakati paramende inofanira kuvabatsira kuti vadzidzi vanenge vambunyikidzwa vabude pachena.
Other question was that the percentage of reported cases is too low. Yes, I am conceding that those are the reported cases.
Ndanzwa kuti muri kuti nyaya idzi shoma asi ndozviripo nekuti handigoni kuti dzakawanda idzo dzisina kumhangarwa.
Vaenderera mberi vachiti panofanira kuve nenzira yekuti vadzidzi vamhangare vakasununguka vachiti semaonero avo zvinoita sekuti vadzidzi vanotya kuti vanogona kuzopinda munyatwa yakanyanya kana vakamhangara nyaya dzavo dzekushungurudzwa nevarayiridzi. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepamusoro vaDaniel Morokeli vaudza Studio 7 kuti nyaya yekushungurudzwa kwevadzidzi ndeimwe nyaya hombe yakataurwa nevadzidzi apo komiti yavo yakatenderera nenyika gore rapfuura. Sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union ZINASU rakatopawo umbo kukomiti iyi richitaura kuti dambudziko rekushungurudzwa kwevadzidzi vechidzimai rakakura zvakanyanya muzvikoro zvese zvepamusoro. Mutungamiri weZINASU vatakudzwa ngadzore vati havabvumirani nemashoko avapasipamire. Vakasanobata chinzvimbo chasachigaro wekomiti yemadzimai amai Miriam Chikukwa vaudza vapasipamire nechikwata chavo kuti vadzoke zvekare kukomiti iyi neumbo hwakakwana kuti vakwanise kunyora gwaro rakakwana rekutura kuparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Misika yemari pasirose yadona zvakare nhasi kechina mazuva akatevedzana ekudzikira kweuremu zvichikonzerwa nekutyira kukura kwechirwere chinotyisa checoronavirus nezvachiri kukonzera mukutengeserana pasirose. Mapurisa emukinya ari kukurudzira vagari vekumabvazuva kwakadziwa kumaodzanyemba kwenyika iyi kwakatevedzana nemugano weSomalia kuita zvakawanda mukubatsira kuti vadzivirire varwi veAl-Shabaab. Murume aive nepfuti kuMilwaukee mudunhu reWisconsin muAmerica akauraya vanhu vashanu nezuro asati azviuraya pane imwe kambani inobika doro yeMolson Coors Brewery. Hurumende nezuro yakazivisa kuti ine urongwa hwekuvhura zvitoro mumakamba emauto zvinenge zviine mitengo iri pasi kuitira kuti mauto asanetseke kuwana zvaanoda pazuva nezuva zvakaita sehupfu nezvimwe zviri kunetsa kuwana munyika. Veruzhinji vanonzi vachange vachiwanawo zvinhu izvi muzvitoro zviri kunzi nehurumende silo shops, izvo zvinonzi nehurumende zvinenge zvagadziriswa. Pamusoro pekuvhura zvitoro zvemauto, izvo zvinonzi magarrison shops muchirungu, hurumende yakazivisawo kuti ine urongwa hwekuti inge ichiumba homwe yemari ichange ichipindwa nevashandi vehurumende vanoda zvavo yemutual savings fund. Hurumende inoti iyo ichaisa zana remamiriyoni emadhora muhomwe iyi, vashandi vachiisawo zvikamu zviviri nezviga zvishanu kana kuti 2.5% muhomwe iyi. Asi urongwa hwehurumende huviri uhu hwakoka mhepo yakaipa kubva kumasangano evashandi pamwe nevanhuwo zvavo vari kuti hurumende haifanirwe kungotora mari kubva kuvashandi ichiita madiro ajojina. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyora anoona nezvevashandi nemabasa mubato reMDC vaGideon Shoko pamwe nenhengo yezano PF vari munyora anoona nezvedzidzo mudunhu reHarare vaGilbert Muponda. Tatanga nekubvunza vashoko kuti chii chavari kupokana nacho paurongwa uhu.
Vakange miri hurumende haina kuti inoda kubatsira vashandi vayo vese, yati iyo inoda kubatsira resecurity sector chete ndokuchaitwa magarrison stores, ende kuri kunzi subsidy yacho iyoyo ichabva padeduction inoitwa kune macivil servants. Saka there is a difference yekuti hurumende iri kuda kubatsira chii vashandi vayo vese. Ende kana kuri kuti hurumende inoda kubatsira vashandi vayo, haishandiri ichiti inoda kudhidhakita mari yako. Inofanira kunge ichipa vashandi ivavo mari yokuvabatsira.
Vamuponda, munoti ine danho riri kuda kutorwa nehurumende.
Haiwa, tingovashoko panofanira kuzvinyanya kubata pane zvekuitika izvi. Chekutanga zvanzi kimu iri voluntary kaiyi, unobatsirwa kana uchida, kana usingadi haupatisipeti. Number one. Number two, government iri kuestablisha inonzi mutual savings fund. And the government will contribute 100 million. Yekuti vashandi vehurumende vakwanise kunge vachikwereta mari nemutengo uri nani. Izvozvo kwanyanya chibhadzo kune achinoti maloan shark nechibhadzo chiri kuitika munyika medu. Mari iri kunetsa zvekuti unoona peye munhu yete iri kuperera kubhadhara chikwereti nenyaya yemainterest rate ari very high. Saka mutual savings fund iyi iri kuwanisa kuadressa izvozvo zvekuti yakafanira atinoti masociety ekudhara kana kuti maraundi ekudhara anenge achiita vanhu. Zvekuti vanhu vanokwanisa kunge vachiita mari pamwe chete, iwo kana uzowirwa nedambudziko kana wada need yemari iyoyo wokwanisa kukwereta pamari iyoyo. Saka zvinge practical step inonge ichifanira kunge ichikurudzirwa nevashandi. Hazvina kunanga masoja kana mapurisa chete sezvitaura navashoko.
Vashoko, hazvisi zvinhu zviviri here zvamuri kusanganisa kuti nyaya yemagarrison shop nenyaya yehomwe yemari?
Kana iri loni, ilonika. Ende lonika inoitwa kumakambani ese. Makambani anoita masoft loans kuvasevenzi vavo. Zvasiyana negarrison shop. Garrison shop yanzi ichaitirwa masoja. Mari yacho iri 2.5% inobva kumacivil servants. Ende haina kunzi voluntarika. Tanga takatarisa vamutuli nyure vachitaura. Ende nyaya yatiri kutaura pamusoro payo inyaya yaitaurwa navamutuli nyure. Kana pava nemavariations, tichaona mavariations iwayo. Saka kana iri loni, loni is fine. Yagara inoitwa kumakambani yese. Kana imini iko kwamuri kuAmerica, kambani yenyu yestudio 7 inogona kuti yes, inokupa soft loan. Hapana chakashata, zvakanaka izvo. Zvagara zvinobhuniwa. Asi chatiri kutaura pamusoro pacho ndechekuti icho 2.5% tiri kubhadharwa nani yeGarrison Shop.
Vamponda.
So I think we are sure someone will mix up the two things. One of the Garrison Shops are under our quota, it can be 2.5%. But yeah, 2.5% is a different thing. But the mutual fund is looking at the mutual fund, they have a bank. But in general, the mutual fund is the difference in the bank is that it's owned by the members. You don't have to be voluntary. Participate, you're not going to be a member of that mutual fund. But you're going to lose something because funding Maria is on the government, which is 100 million. You won't contribute all your portion. That means you can now access party government, 100 million a year. But you know, how many people should actually access them? They don't keep them, they're in the right section. They don't look at everything. Oh, some of the minister is unbeing, but that is wrong. No, that is not the right way. The right way is to look at.
Yes, vashoko. Imi muri kushoropodza chii panyaya yekuti kunge kuine zvitoro zvinenge zvichibatsira mauto?
Aiwa, zvakande miri. Ngativei nemuono wakanaka. Kana tichitaura pamusoro pezvitoro zvinobatsira mauto. Mauto ranganiko, there are 65,000, but there are 30 million people that are suffering out there. Zvinofanirwa kuitwa ndezvekuti economy ngaigadzirwe. Ngatirege kuita mapiecemeal yekuti hanzi toda kubata apa, toda kubata apa, toda kubata apa. Kwete, inzwai ndikutaurirei. Ine understanding yangu ndiyo kuti kumauto kwagara kune zvinhu zviriko, kuna maresheni, kune zvese, handizvere. Ende chandanga chida kunzwa kuna vamuponda ndechekuti 2.5% iri kubhadharwa nani yemaGarrison Shop.
Vamuponda
vanofanirwa kuzvizvira izvozvo kuti izvozvo zviri kuitwa nepasi yavo. Azvisendi, azvibatsiri nyika.
Vamponda.
Haitiriyo kutorwa kuna aiwa, 2.5% iri kuenda kumutual fund. Unoikontribute kana uchida, woita member yemutual fund, unokwanisa kuzokweretawo mari ikoko, hurumende iri kuisa 100 million. Iwo woisa 2.5% kana uchida.
Nai vamponda. Vamponda terai ndikutaurirei. Kugovernment kuna matrade unions. Matrade unions basa ravo ndiroro rekuti iko vaende vanodiscussa izvozvo. Hazvifaniri kutaurwa naemployer kuti ndakuda kuitira izvi, ndakuda kuitira izvi. Izvi zvekuti mazvake mazvake hapana chinobatsira, but because at the end of the day mari inoita fanika yenasa iri kudyiwa pachiitwa corruption. Ndiyo problem yatinorwisa iyoyo.
Regai tingwa vamuponda.
Pane committee ine public service commission iri kutaurwa ende nyaya iri kuti voluntary hausi kumanikidzwa. It's a facility and you know.
Vanga vari nhengo yeZANU PF vari munyoro anoona nezvedzidzo mudunhu reHarare vaGilbert Muponda vari parunhare muHarare neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kumunyoro anoona nezvevashandi nemabasa muMDC vaGideon Shoko vari kulupane neStudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mitumbi yevanhu vaviri vakadhirikirwa nemugodhi nechipiri paLumbo 18 Zuze Syndicate kushamba yakaburiswa nezuro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaNyati.
Mugodhi wanga uchitoshanda kauti mugodhi unotori nemuridzi wawo, saka vashandi tu vakapinda mumaini here vachida kuita basa, saka vari kuzonzi vakazotrepa vakadhirikirwa nemugodhi. Saka mabhodhi achona akatobuda akaburitswa nezuro kubva mushafti maanga akadhirikirwa imo.
O, ndiri kuti saka vakazovaburitsa ndivani ndivo varidzi vemugodhi here kana kuti ibazi rinoona nezvemugodhi?
Mastakeholders vanobatsirana neMinistry of Mines nevamwe vakasiyana siyana.
Pane chikonzero here chekuti mugodhi uyu wakadhirika sei? Pane zvamanga manzwa here mukuferefeta kwenyu?
Hatizivi, zvinotoda iye muridzi wemugodhi wacho azvitaurire, because mugodhi utooparetwa nemunhu ane license, sazvoda kuti azvitaurire ega.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura parunhare naBlessing Zulu vari muHarare. Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na8pm, apo tiri kutarisa nyaya yekuti hurumende iri kuda kutengesera mauto nemapurisa zvinhu nemutengo wakaderera muzvitoro makamba avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika disenda bakupi.